Gorera 2021 ratanga zvakaipa riri gorera tanga chirwere chemukondombera weCovid 19 chisiri kuratidza kuti chiri kupera tichingotanga gore ne lockdown tichinzwa kunzi vanhu vazhinji vari kurwara vamwe vari kufa asi ikoko kwakashata
chii chamanga muchitarisira kuti chiitwe tichitanga gore ra 2021
totarisa kutongwa kuitwa nyika yedu taifunga kuti kuda kuti 21 hurumende yava munangagwa ichatangawo ichinyatsotsinidzira maonero avanoita nemaitiro anoita kodzero dzavanhu asi hapana chiri kuchinja tatoshamisika tichinzwa vachitaura mapepa nawo kuti kurwisana kwakuchitwa kucapital kuamerica pakati pevatsigiri vatrump nabiden zvinoratidza kuti hakuna utongo hwejekerere kuamerica uye america haina mvumo yokutaura nezveutongo hwejekerere idzo ndo nhema chaidzo
sei muchiti nhema naivangwenya
chiripo ndechekuti hurumende isada kuvanda nechigumwe kusungwa kuitwa vatapi venhau tingangoti vana hope chimono vana job sikara iko zvino tiri kutonzwa kuchinzi fadzai maira aroda kusungwa zvinoratidza kuti pfungwa dzezanu pf mafungiro ava munangagwa haasati achinja saka kana vachiti vuamerica isaita sevanhu vanoziva nezvejekerere ngavabvise masanction anobviswa sei inimi vamunangagwa nehurumende yenyu muchiratidza kusaziva nekusanzwisisa machengetero anoitwa kodzero dzavanhu aiwa kubviswa kunoitwa masanction zvinofambirana nemajekeserwo ari kuitwa utongo hwenyika
sokuona kwenyu hurumende inofanirwa kuzvifambisa sei
sokuona kwangu inini ngavangorega kuti vari kutiwo vari vati vagadziridze kutyidzana pakati kwezimbabwe neamerica ko tingagadzirisa sei kudyidzana pakati kwezimbabwe neamerica kana kuti eu nenyika dziri kumavirira zuva isu tichiratidza kuti hatisi kukwanisa kuchengetedza kodzero dzavanhu muzimbabwe aiwa izvi ngazvigadziriswe ini ndiri kuti inini vamunangagwa nehurumende nezanu pf zvitarisei mumira muzvigadzirisei mimi hatidi kugadzirirwa nyika nezidhera hatidi kugadzirirwa nyika nasarira maposa neanc tinoti isusu tizvigadzirire nyika yedu mahumbwe avari kuita avana nadouglas munzora zvinoratidza kuti pfungwa dzavo hadzisati dzanyatso dzagadzirisika saka mukomata nonoka mabatirwo ari kuita mazimbabwens nehurumende yavo akashata saka zvirango zvicharamba zviriko kusvika isu sevanhu vezimbabwe tazvigadziridza tazvitarisisa kuti tione kuti kodzero dzavanhu kodzero dzemajournalist kodzero dzevanopikisa hurumende pamutemo dzachengetedzwa zvakanaka.